Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 16 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekufa kwevanhu mutsauna yemumugwagwa wemasvingo Bait Bridge mushure mekubonderana kwemabhazi maviri. Sangano reNational Democratic Working Group rinozivisa kuti mukuru waro vaJob Scala vambobuda munyika vachimbonotariswa nezveutano hwavo nenyanzvi dzeutano kunze kwenyika. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chinotora utungamiri hwegungano renhabvu yepamusoro munyika yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vafa vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakakuvara mutsauna yemumugwagwa wemasvingo Bait Bridge mushure mekubonderana kwemabhazi maviri ekwaBlue Circle neCity nhasi mambakwedza. Mitumbi yevafa mutsauna iyi inonzi nemapurisa yaendeswa paBait Bridge District General Hospital panove ndipo zvakare paendeswa vakuvara. Mazita evamwe vevashaya aburitswa nemapurisa anoti taurai muketiwa munurume anove angari mutevedzeri wemutyairi webhazi kwoita netsai mudarikwa munurume wekuchegutu rangarirai mbizvo munhukadzi wekudhule vadzimu kuBait Bridge Miriam Majengu munurume wekumacheke na Clever Chikare munurume wekutu Dama Falls muHarare. Sangano reNational Democratic Working Group razivisa kuti mukuru waro vaJob Scala vambobuda munyika vakananga kunyika yarisina kudoma uko vanonzi vaenda kumbonotariswa navana mazvikokota veutano. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri vaDarlington Chigwena vanoti sekuziva kwenyu vaScala munhu achangobuda mujeri uko vakagara kwenguva inoda kusvika makore maviri uye vakarwara variko nekudaro zvakakosha kuti vatariswe nenyanzvi. VaChigwena havana kutaura kuti vaScala vanga vachienda kunyika ipi uye kuti vanodzoka riini. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi, mukoma Jonga, vaScala vakabuda munyika nedonzvo rekuti vange vachiongororwa utano hwavo. Saka mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti vaScala havasi munyika pari zvino, vari mubishi kuti vange vachiongororwa utano hwavo kuti hwakamira sei kubva pavakabuda muusungwa.
Mungatiudza kuti chii chavari kurapwa chavari kunetsekana nacho?
VaJob Scala munhu akagara mutirongo kwemazuva ane chitsama. Naizvozvo zvinhu zvakakosha kuti vange vachiongororwa utano hwavo nekuda kwekuti majeri emuZimbabwe haana kukodzera kuti anga achigarwa nevanhu. Saka vaJob Scala vakandoongororwa kuti utano hwavo hwakamira sei. Tichizivawo zvakare kuti munhu akamborwara panguva iyo akanga ari muusungwa vakachaya vachiita manyoka ane ropa. Saka zvakakosha kuti vange vachiongororwa nenyanzvi munyaya dzezveutano kuti utano hwavo hwakamira sei. Denda rakambovarwarisa panguva iyo vakanga vari muusungwa rakapera here? Kana risina kupera, vana chiremba vanoziva basa ravo, vanoziva zvekuita. Saka ndo mamire zvakaita izvezvi, tinonzwa kubva kuna vana chiremba kuti utano hwavo hwakamira sei, chirwere chipi chingangova chiri mavari, kana pasina tinotenda Mwari.
Vanotarisirwa kudzoka munyika riini?
Vajobusikala vanotarisirwa kuti vange vachidzoka mushure mekunge vapedza donzvo kana kuti chinangwa chavakafambira kuenda kunze kwenyika chinova chekuongororwa utano hwavo.
Iko kubuda munyika kwavasikala uku hakukanganisiwo here kufamba kwesangano ravanga vachangobva kuumba reNational Democratic Working Group?
Izvi hazvinei navajobusikala, urongwa uhu hunoenderera mberi zvisinei nekuti vajobusikala varipo here kana kuti havapo, nekuti masimba ese ari kuvanhu.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational Democratic Working Group vaDarlington Chigwena vari parunhare neStudio 7. Bato reZANU-PF razivisa kuti nhasi raita urongwa hwekusarudza nhengo dzichange dzichizokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemabielections kana kuti maprimary elections matunhu eHarare East neMount Pleasant. KuHarare East kwasara kusina mumiriri mushure mekunge kwasiya chigaro vaive nhengo yeparamende vachimirira dunhu iri vaRust Makam. Kuchitiwo kuMount Pleasant kwakasarawo kusina mumiriri mushure mekunge muzvare Fadzai Mahere vasiya chigaro. Vaviri ava vaive nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change. Mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vanoti zuva richaitwa sarudzo dzemapuraimari dzebato ravo richaziviswa munguva pfupi inotevera, asi vanofara kuti vanhu vazvisarudzira vanhu vavanoda kuti vakwikwidze mumapuraimari aya.
Isu sebato reZANU-PF tinofamba takaremekedza nekukurudzira nhau yedhemokrasi. Saka neisu seZANU-PF tinoita mapuraimari hatina patinofa takaimposa kandidati kana kumanikidza vanhu kuti musangano uchamirirwa nomunhu akati akati. Asi chatinoita tinotarisawo pamutemo wedu, tine zvatinotarisa kuti munhu akwanise kunge achizviita kandidati inomirira ZANU-PF. Kana munhu achingozadzikisa zvikwanisiro izvozvo ane mvumo yekuti amire akamirira ZANU-PF papuraimari nepamaelection anoteera.
Ndivana nivabudirira kunge vachidomwa kuti vange vachizokwikwidzana mumapuraimari.
Takatarisa iko kuHarare East tine makandidati maviri anoitwa iwo Lynette Mahlava unova munhu wemuchidzimai naKeven Mutimbanyoka unova munhurume. Kuconstituency yeMount Pleasant tiri kuwanako kune varume vana vakamirira ZANU-PF pamapuraimari. Kuna George Mashavave, Jason Passad, Chris Chuchu naBido Musachike Gwasira. Isu tinongoona izvi zvichitidadisa nokuti sebato reZANU-PF tinoramba tichingoonekwa kuremekedza kwedu nhau yedhemokrasi, nhau yekuti vanhu veZimbabwe, vanhu veZANU-PF nemunhu wese anoda kuvhota paelection ashare waanoda kuti avatungamire.
Vanga vari mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunhare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Tichitarisa zviri kuitika kumusangano wemadzimai wemasangano anorwira kodzero dzemadzimai weNGO Committee on the Status of Women uri kuNew York muno muAmerica. Mukutarisa nezvenyaya iyi tine hurukuro nemukuru wesangano remadzimai retege life muzvare nyari mashaya mombe kuti tinzwe mafambiro akaita musangano wevanasikana vakabva kuAfrica wakaitwa nezuro.
Famba zvakanaka chose wakabudirira zvatingati zvine mutinhimira takauya kuNew York nevasikana vekuAfrica wanga usingori musangano wemaZimbabweans chete but wangori weAfrica zvakaitika ndezvekuti muna 2021 takaita chirongwa chinonzi Adolescent Girls and Young Women Africa iplatform yatakagadzirira vanasikana vemuAfrica kuti vange vachitaura zvinhu zvavo vange vachisangana vachitaura zvinhu zvavo saka muna 2021 takavaunganidza vachibva ku Southern, Eastern, West Africa kunyika dzinenge 15 saka tazosangana manje kuno kuNew York vanasikana vakange vane yatinoti pachirungu petition kana kuti zvikumbiro zvavo kuvatungamiriri vemuAfrica zviri maringe nenyaya dzekuti kana vana vasikana vapindawo muzvigaro zvakasiyana-siyana mumabhizimusi mune zvematongerwo enyika mikana yakangosiyana-siyana kuti vakwanise kuona mikana yakaenzana nevakomana kana nevarume saka vakakwanisa kunge vachiisa petition yavo kuna United Nations Women Special Envoy to the Africa Union ndovakagamuchira petition iyi yavakatambidzwa nevasikana vekuAfrica saka chakava chinhu chakatifadza zvikuru nekuti zvakabudirira zvakanaka.
KuZimbabwe kwakabvawo vasikana vakawanda zvakadii vakapindawo musangano uyu?
Zimbabwe yakabva vasikana vakati one day vanosvika kunenge 10 vachibvawo kumasangano akasiyana-siyana nekuti chirongwa ichi chine vanhuwo maorganizations anosanganiso yavo vanatali vana Zimbabwe Women's Resource Center vana WAUPE vana SAT Africa vana Rosaria Memorial Trust vanga vanhu vanga vari pachirongo ichochi saka madzimai echidika akauya akati one day akabva kuZimbabwe achibva kumasangano akasiyana-siyana vanga vari pasi pechirongwa ichochichi.
Tichitarisa nzira yakashandiswa nevanasikana yekusvitsa nayo zvichemo kana zvinyunyuto zvavo kana zvikumbiro kuvatungamiri venyika, inzira yemungati inoshanda here? Tichiona kuti vatungamiri venyika idzi vatungamiri venyika dzine zvakasiyana-siyanawo nemabatiro avanoitawo matambudziko avo nenyaya dzavo zvakasiyana-siyana. Zvazvakaipei kuti vana vangoti vasvitse kumutungamiri wenyika yavo?
Vana tagara sekuzvinzwisa kwamunoita kuti isusu semasangano sana Tege Life kunana Zimbabwe tagara tichitoshanda nevatungamiri vedu tinogara tichitoshanda nemamembers of parliament vana ava vagara vanotoshanda nemalocal councillors avo kunyika dzavo asi zvakadaro munoziva imimi kuti mupasi rese munodyidzana hurumende yedu tomboti haina kunyatsotinzwa ine zvisungo zvainoita nedzimwe nyika dzinenge muAfrica Union vanodyidzana vanonyarana vanobvunzana kuti panyaya dzakati taapapi tabva ipapo vasvika paglobal stage yatakawira kuno kuNew York Commission on the Status of Women under United Nations pasi peUnited Nations vane zvisungo zvavanosungawo kuti aiwa tinosungana sepasi rese semaleaders kaune seutungamiri kuti vanasikana nemadzimai tichafambisa kodzero dzavo takati 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 isusu manje tikaona zvisiri kuitika kuZimbabwe kwatagara tikushanda navo tinouya manje tovabvunza kuAfrica nevamwe vavo pamberi pevamwe vavo kuti kazvinhu zvamakati muchati muchaita hamusi kuita kuZimbabwe kuhaufa taapapi saka ndoo nyaya dzatinenge tichifambira ivo vakabvuma kubvunzwa nedzimwe nyika ndosaka tine maplatforms ana Africa Union kwatinonzi ndosaka takapiwa envoy iyi kuti tigamuchire United Nations Women Envoy to Africa Union yotambira chinhu chedu chopinda muUnited Nations petition yedu zvinyunyuto zvevana vedu zvopinda izvozvi so tichiri kwekusw this coming week kana kuti svondo riri kuuya iri vanhu vacho magovernment achange achiita zvisungo zvekuti gore richienda mberi zvii zvavachange vachiita isusu tatoisa petition yedu ichatoshandiswa kuti aiwakazvo vanasikana vari kutaura zvekuti 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 saka muri kuona manje vanasikana vekuAfrica vapin vawana voice rekutaura paUnited Nations.
Manga muchinzwa hurukuro yataita nemukuru wesangano reTege Life muzvare nyari mashaya mombe vari parunare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa danho rakatorwa nehurumende yeBritain rekudzika mutemo unorambidza vashandi vanenge vachienda munyika iyi pasi pechirongwa cheHealth and Care Worker Visa kuti vange vachienda nemhuri dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kwakare kuBritain, Dr. Matthew Nyashano.
Ndinoona kuti hurumende yeBritain zvairi kuita, ndiri kufunga kuti inini maconservatives ari kugadzirira election nekufadza vanhu, andoatingati mapopulist policies asingabatsire nyika. Nekuti ukatarisa kuti munhu auye kuno agozokwanisa kugara ari muutano hwakanaka, anofanira kunge aine mhuri yake. Nekuti munhu angauyi ova neloneliness, womuexpecta kuti anga achiita look after mumwe munhu. Ari kushayiwa munhu ari kumuita look after. Saka apa ndiri kuona hurumende iri kuzviisa zvayo zvakadero. Ichatadza kuvawana vanhu vanenge vakadero. Nekuti nyika dzakawanda dziri kukombita kuma social care workers. Saka vanhu vanenge vakuenda kunenge kwakasununguka kwekuti vanenge vachikwanisa kuzotorawo mhuri dzavo. Ndinoona sekuti mutemo wakadai uyu unongodzoka pavari futi sekushayiwa vanhu vanenge vachizovashandira.
Asi chii chingadai chakasvitsa hurumende yeBritain pakuti inge ichitora danho iri, Dr. Nyashano? Nokuti tinoona kuti vanhu vagara vachienda kunoshanda vachiita mabasa iwayo kwenguva yakareba.
Inini chandiri kuona maconservatives kubva paakatanga kutonga, zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka munomu. Taura chokwadi, ndinofunga kuti munorangarira kuti mavhiki mashoma shoma akapera makanzwa mashoko ekuti ikonomi yeBritain yaenda murecession. Izvozvo zvakaita kuti maconservatives zve ari kublemwa nevanhu kuti nyaya yeBrexit ndivo vakaitanga nayo futi vakapedzisira vabudisisa nyika yabuda muEurope umumba yakanga ichiwana rubatsiro rwakakura. Saka iye zvino vatarisana nemaelection vakuita zvinhu zvavari kufunga kuti kudando zvinofadza vanhu.
Saka danho iri mungaona richikanganisawo zvakadi vana veZimbabwe vatinoona vanga vachimhanyirawo zvikuru kuchirongwa ichochi?
Zvinenge zvaakukanganisa vanhu nekuti mhuri dzinenge dzaakuzotsemuka ka dzinoparara mhuri. Kana baba vouya vonzi hamuchakwanisi kuuya namai, kana kuti mai nababa vouya vonzi hamuchakwanisi kuuya nevana. Saka hwaupenyu hwababa namai. Ndosaka ndaa ndichidzoka futi pane yatinotaura isusu kana tiri mupublic health inonzi social justice. Social justice inoreva kuti munhu wega wega anenge ari mufamily, ari mucommunity, zvinhu zvinoitika kwaari ngazvivewo zvinenge zvichikwanisika kuitika kune munhu wese. Nekuti hakuna family ingadawo kugara isina vana. Saka zvinoreva kuti vanhu vanenge vaakutolimitwa kuuya munhu. Nekuti munhu anoti zviri nani hangu ndife ndine vana vangu, pane kuti nditi ndinofanira kuenda uku handichaone mwana wangu. Amajere maviirika.
Asika, Dr. Nyashano, tinonzwawo kuti hurumende iri kuti vazhinji vevanhu vanenge vazoendamwa vanenge vaakurarama vachipiwa rubatsiro rwesocial welfare, zvichireva kuti vanenge vasiri kuzoshanda vachipinza mari.
Aiwa, regerai ndikukorekei ipapo. Kana munhu achiuya munomu aine work permit, haana recourse to public funds. Saka haupuhwe mabhenefiti. Ukange usiri pabasa, haupuhwe mabhenefiti. Uyezve unotobhadhara mari yekukontributa kuNHS so that unozokwanisa kuita access maservices. It's not for free because unenge wakamabhadhara in advance through work permit yako. Saka munhu akauya muno for the first 5 years nemhuri yake vanenge vachishanda, havana recourse to public funds. Saka kutaura ikoko hakusi kwechokwadi. Zvinowanza hazvo kutaurwa nevanhu avo vanenge vaine ruvengo rwekuti vanenge vasingafarire vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Vanotaura zvakadero uyezve vachitaridza kuti vanenge vasina ruzivo nemitemo yemunyika yeBritain.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashano, vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, Our Lives. Teererai zvakare svondo runouya apo tichakupai chimwe chirongwa. The Voice of America. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Musi wakurume 7 Sweden mushure mekuona kukura kwemukana wekuti ingangokanganiswa nehondo yeRussia muUkraine umwe yakapinda isina kudenwa. Yakasiya gwara rayo remakore mazana maviri rekuve nyika isina divi rayakarerekera yakapinda zviri pamutemo mumubatanidzwa wekuzvidzivirira weNATO senhengo yechimakumi matatu nembiri. Putin asati apinda zvakare muUkraine muna kukadzi 2022, zvizvarwa zveSweden zviri pasi pechikamu chimwe muzvikamu zvitatu zvaitsigira kupinda muNATO. Vakadaro gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken. VaBlinken vakati mushure mekupinda kweRussia, zvikamu zvitatu kubva muzvikamu zvina zvevanhu vemuSweden zvakaratidza pachena chido chazvo chekupinda muNATO. Vakati vanhu vemuSweden vakacherechedza chimwe chinhu chakakosha chekuti kana Putin aine chido chekudzima mumwe muvakidzani kubva panyika, zvinoreva kuti haagone kugumira ipapo. Vakati, saka kana akaregererwa achienderera mberi asingatsiurwi, haangoenderere mberi iye nechisimba chake chete, asi kuti vamwe vanoda kushandisa chisimba kumwewo vanotora shoko iri sekunge zvinobvumidzwa voitavo. Vanhu vemuSweden vakazvisimukira vachimirira nyika yavo nekumira vachidzivirira mitemo yepasi rose iyo tinoimba nayo tose, vakadaro vaBlinken. Vakati vanofunga kuti izvi zvinotitaurira zvakadzama kukosha nekutsinhira kuti Sweden inyika yakadii munyaya dzeutongo hwejekerere, shanduko ichifambiswa nevanhu vayo. VaBlinken vakati hapanawo muenzaniso ungajekesa kudarika nhasi wedambudziko mune remangwana rakonzerwa neRussia nekupinda nechisimba muUkraine kwaPutin. Vakati, tiri kuona Russia isisina kusimba mune zvechiuto, zvehupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika. Kune rimwe divi, NATO pari zvino yasimba nekukura kudarika zvayaive. Vakati zvese zvaiedza kudzivirirwa naPutin zvakonzerwa nezviito zvake, chisimba chake, uye hapana mumwe muenzaniso ungajekesa waizvozvo kudarika kuve nhengo yemubatanidzwa kweSweden. VaBlinken vakati zvatora makore angada kusvika maviri ekutaudzana pasina kuneta kuti nhengo yega yega yeNATO ivhote ichitambira. Vakati vamwe vaive nechivimbo chekuti tinosvika patiri nhasi hatina kuneta. Vakati Sweden yagara iri shamwari yenyika dziri muNATO, nekudaro ichi chinove chikonzero chine simba chakasimba zvakanyanya nekuti Sweden inotambira nekusimudzira mwongo iri mumwoyo meNATO, utongo hwejekerere, rusununguko nekuremekedzwa kwebumbiro remitemo. VaBlinken vakati kana makatarisa shure kuna 1949 pakusainwa kwechibvumirano cheNATO Treaty, mwaive mutungamiri weAmerica vaTruman vakati, mukutora matanho ekudzivirira chisimba kune vanhu vedu, hatina chinangwa chekushandisawo chisimba kune vamwe vanhu. Vakati, tine tarisiro yekuumba nhovo yekudzivirira chisimba nekutya chisimba, mudhuri unotibvumidza kuenderera mberi nebasa chairo rehurumende nevanhu, basa rekuwana upenyu huzere uye une mufaro kuvanhu vedu vese. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatora utungamiri hwegungano renhabvu yepamusoro munyika yeCastel Lager Premier Soccer League kwatambwa mitambo miviri kubva zvatanga makwikwi aya. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Chikwata ichi chatora utungamiri hwegungano iri mushure mekushanya kumaruva emhondoro Ngezi ndokurova Ngezi Platinum Stars 2-0 muBaobab Stadium. Zvibodzwa zvabva kuna Wilfred Muvirimi zvapa FC Platinum kukunda uye zvemapoints matatu ayo avabatsira kukwira pamusoro petafura. FC Platinum yave nemapoints matanhatu kubva mumitambo miviri mushure mekurova cheGuru Pirates 1-0 svondo rapera. Asi murayiridzi wogona kunenge kudada Norman Mapesa anoti rwendo ruchiripo.
Munhu wese mupenyu anoda zvakanaka, asi hatisi tinokwanisa kuzozviwana kupera kwemwaka, saka tinongotarisira kuti Mwari achatungamirira.
Kokunda kwe FC Platinum kwa uyao munguwa iyo chimwe chikwata chine mkurumbira che Caps United chakundao Herentals 2-0 kunyamunga stadium. Murairizi we mtambwe nabu Mugove Makanyire anoti FC Platinum kana chimwe chezvikwata zvine mukurumbira ndicho chichatora mukombe uyu.
Ngezi Platinum tinoipa nokuti vanhu vakatotesta kunzwa kuti kuhwina kuita sei uye vachatamba mucontinental, saka experience iyo inogona kuvabatsira. Varana Platinum havana kukotsiraka, varipo. Vana Dynamos matimu mahombe anotamba vana Caps vana Islanders, so we are not ruling them out.
Dynamos yaita mangange 2-2 nehwange Mbaba Field Stadium mushure mekunge Dimbare yambotungamira 2-0. Mutambo uyu wanonoka kutanga mushure mekunge uniform yemubati wepagedhe weDynamos Martin Mapisa yafanana nedzevatambi vehwange. Simba Bora iyo yanga ichitungamira makwikwi aya yawira pasi mushure mekuita mangange 1-1 Green Fuel. Chicken Inn ndokuitawo mangange 0-0 ne Arena Movers. Asi Manika Diamonds yarowa zvekare asi ko zvino 3-1 ne Tel 1 mu Butter Stadium. Ezvi zvauya mushure mekunge Manika Diamonds svondo rapera yakarohwa 3-2 pamusha ne Simba Bora. Mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti zvichanetsa kuchikwata chemangoda ichi kukwanisa kubatanidza sechikwata sezvo chine vatambi vatsva vakawandisa vachakatenga pamwe nevachaive navo kare.
Maplayers mazhinji yakatora akabva kumadifferent teams kuti vazove vanesizini yatinayo ka kuti vazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka. Ndiona kunge zvichatora nguva.
Mimwe mitambo iriko mangwana inenge yakamira seizvi: Blauwe Chiefs vs Highlanders Baba Fields, Chegutu Pirates vs ZPC Kariba Baobab. Nechitatu svondo rinouya yadha ichange yakananga kuLithium Stadium kuBikita kunosangana neBikita Minerals iyo ichangopinda muPSL. Totarisa makundano eAfrica Games ayo ari kuitirwa kuGhana. Mutambi wetennis wemuZimbabwe Benedict Badza asi mudzira makundano ake zvine mutsindo mushure mekurova Ahmed Mohani wekuLibya 2-6, 6-2, 10-5. Asi Felix Tajvinga arowa 6-0, 6-1 naChristian Utopia wekuIvory Coast. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission Muzare Eleta Nengomasha vati vamwe vatambi vemuZimbabwe Benjamin naCourtney Locke vanga vasati vapinda munhandare. Pari zvino Zimbabwe yatora menduru ina dzinoti yegoridhe, yesirivha nembiri dzebronze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Tichishuvira chikwata cheZimbabwe chiri kumaAll Africa Games kuti chinge chichiramba chichienderera mberi nekukunda. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekufa kwevanhu vapfumbamwe mutsaona yemumugwagwa wemasvingo Bait Bridge mushure mekubonderana kwemabhazi maviri anoti reBlue Circle neCity nhasi mambakwedza. Sangano reNational Democratic Working Group rinozivisa kuti mukuru waro vaJob Scaler vaimbove mumiriri wezengesa West muparamende uye vari nhengo yeTCCC vambobuda munyika vachimbonotariswa nenyanzvi dzeutano kubva zvavabuda mujeri. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chinotora utungamiri hwegungano renhabvu yepamusoro munyika yeCastle Lager Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwaniso kunzwa nhau dzedu dzepastudio 7 makapinda www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-16 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayela amabhasi abanye babo babe driver emthubo.
Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwemunye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBaitbridge. Labanye abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yokunqikilana kwezimoto.
Besifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumeni asincede la ngokudla acele kwamanye emazweni amadona njengasinceda ngokudla.
Inkokheli zomdabu zesiqintisa komvuthu esigabeni sewange zethula ukuba ikadi selilala iziko emzini eminingi kubangelwa yisomiso. Uhlelo liphuma lendaba litshonele ndaba lamhlanje sixoxa ngokhetho lweSouth Africa kulandela ukwethulwa kwegama likamnumzana Jacob Zuma njengomkhokheli webandla eliphikisayo elemkhonto wesizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwemunye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBaitbridge lamhlanje emadabu kakusa labanye njalo abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yemota. Amapolisa athi umtshayeli webhasi yeCity Bus ubezama ukuvika ubabhemi waseqondana lebhasi yako Blue Circle. Kwafa abantu abayisikhombisa khonapho khonapho ababili babhubhela esibhedlela. Amapolisa athi abalimeleyo basiwe esibhedlela seBaitbridge okuyikho njalo okulezidumbu zabafileyo. Amapolisa ethule amagama abahlanu abafileyo engozini le abathiwa Taurai Mugetiwa, Rangarirai Mbizo, Miriam Majengu, Lokleva Chikare. Kuthi eNorton amapolisa athi imota yohlobo lweToyota Aqua ingqikilane letruck yohlobo lweHonman Sino truck kwafa abantu abahlanu khonapho khonapho. Amagama abo nguTsungirai Joe, Michelle Matija, Sithabile Nothando Moyo, Eva Joyce Ngwenya loLeslie Mugwidi. Amapolisa akhuthaza abachayeli ukuthi bengagijimisi amabhasi ngesiqubu lokuthi bengachayeli ebusuku. Sixoxe locubungela izombusazo omnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ukumbuza ukuthi kungenziwani ukwehlisa inani lalezi ngozi.
Ikunengi okungenziwa ngombono wami. Okokuqala, bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani. Ngokuqala lokhu ngabantu asebevuthiwe yini abasebenolwazi emgwaqweni ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayela amabhasi abanye babo babe driver emthova. Emthoveni le mabhasini kuthiyeni ithova zimoto ezincinyane yizo ezijaha izihambe amapassenger. Ngakho-ke umuntu wakhonausuka lakho khona abe emthobeni ahambe lakho ebhasini kubethe kudaleka ingozi ngoba ibhasi yimota enkulu ayiphongweza nje njengemthobo. Okwesibili, amapolisa lawo kumele bakhangele ukuthi amabhasi la ahamba njani. Kubethe kuhluba ngoba amapolisa amaningi bezalwa kuthiwa umdizo bayadizwa bathathe izimali bakhangele eceleni sebethethe imali bafaka ezikhwameni zabo. okunye njalo amabhasi akhangele izicubu lezi ahamba ngazo. Kudala siyakwazi ukuthi amabhasi ayefakwa ukuthi ayigavena uyakusenza ukuthi ibhasi ingadluli isiqubu esithize. Kulezi nsuku amabhasi akhona imota encane vele kawayibani. Uma uhamba imota encane ungabona ibhasi kulandela ngemuva ngcono uyekele edlule ngoba zihamba njengesavunguzane. Amabhasi bawukhangele izicubu lezi eziphezulu ngehliso kumbe ngikhanye kaninyane njengoba ngisithi ulindolo kwakufakwa into ethiwa igavena eyayisenza ukuthi ibhasi gijime icine lapha okumele icine kona hathi ukuthi ilandele ukucina kwe-speedometer. Okunye njalo kudala-ke laba abethiwa i-speed trap amapholisa ayeqatha ezihlahleni bafake bathathe imifanekiso na ibhasi isiza bathane i-speed kube yinkalakatha yetikiti lona lelo. Kumele-ke lakho lokhu kukhangelwe ngoba uyabe ungakwazi ukuthi amapholisa angaphi uzahamba ngonanzelelo nxa ungumtshayeli webhasi. Monathi nxa kungazanywa imizamo yona leyo hhayi engxenye ingozi zingehla.
Manje nxa sikhangela isikhathi okwenzakala ingozi lezi siyasibona esikhathini esiningi kwenzakala ngezikhathi zekhefu kodwa kathesi nanku sekuqalisile ukwenzakala kungasokhefu uthi kungakuhamba njani ngakhona okwenzala?
Kuqinisile sibili ngoba ngekhefu abantu babejaha ukuyafika endayini zabo ngaba amabhasi befunaukuthutha abantu abaningi ukuthi benze imali. Khathesi zihambi sezilutshwane emgwaqweni la uyahamba sibilinga ngomude ungabonanga umuntu esilindweni sayo ibhasi. Ngakho-ke lo mkhonomi lo umumo womnotho lo ofileyo wenza ukuthi bonabo abashayeli bamabhasi labanikazi mhlawumbe bathi wonke gada ibhasi kumele angene ebhasini yabo. Kube sekudala-ke ukuncintiswana-ke khonapho ngoba izihambi kaseziningi iyalokho ezaziyikho khona ngoba abantu abalazo izimali zokugibela amabhasi besiyalelani. Izolo bekulula imali yakhona ubungagadi uyele ubuye uyele. Manje kathesi ukusukuma nje usiyagada ibhasi usiya kwenye indawo kuyakuthathela isikhathi ngoba imali yakhona uyabe ungelayo.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wendingindi luyaqala njalo ngolwesibili. Lolu gatsha luthi luzasebenza logatsha lwezemfundo lubhodabhoda endaweni ezigcwala abantu ezifana lasemasontweni, emabhasini, lakwezinye indawo. Lolu gatsha lukhuthaza ukuba lalabo asebeke bathontiselwa kumele baphinde njalo. Kolunye njalo udaba lwezombusazwe wake waba ngummeli wesigaba sezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Sikhala ubikwa ekwele South Africa uyahlolwa ngabodokotela ukuthi kalasifo esingabangelwa yitshefu. Usikhala owavalelwa esitokisini okweminyaka phose emibili uke wagula esejele ekhala ngokuhuda igazi esithi ucabangela ukuthi wafakelwa itshefu. Asenelisanga ukukhuluma lo Sikhala kodwa abasebenza laye bathi yena uziphilele emzimbeni inyathelo alithathayo ngelokuzivikela nje kuphela.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampawa fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Kwezemaphandleni inkokheli zomdabu zesiqinti sakomvuthu esigabeni seHwange zethula ukuba ikati selilala eziko emizini eminingi kubangelwa isomiso sokuguquka komkhathi kanye lokuswelakala kwemisebenzi obekungaphathisa izakhamizi ekondleni izimuli. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usabela lolu daba ngokupheleleyo ekomvuthu.
inhloliso yenziwe ngumsakazo weStudio 7 esecaweni lesi iveze ukuba izilimo eziningi sezilothiswe lilanga kusiba obala ukuba ababangaki abazachinza njalo lomganga womile ezifuyweni. Usabhuku unkosikazi Siphiwe Sibanda wevulindlela uthi isimo semanzonzo ebhukwini lakhe kanti losizo kalukho.
Langa lichisile labantu ukuthi baza kuya ngaveleka sikwazi kumbe nxa ukuthi kule ndawo esingathola khona ukuthi abantu bephile njengathi sikhokhela abantu kubuhlungu ngoba abantu basifile emakhaya.
Olibamba lenduna umlisa uBishop Matata Sibanda ungeza ekhala kakhulu ngalabo abangaphilanga emzimbeni labasehlelweni lokunatha amaphilisi engculaza ethi ngendlala lenxa kungasabanga losizo bakhona abazasweleka. Uthi lokhe wathejulwa yingwe kakaze akubone okunje.
Kambe siya phambili phambili kuzalunga la? Hayi kubuhlungu. Kubuhlungu kulalupho. Hayi kuthi sithi ngumbeli ngaze line vele isikhathi esidlule akusela ncedo khangela utshana kudla isikhuluma ngenkomo khathesi vele kazidli sezidla amahlamvu.
Unkosikazi Jerita Ncube ohola isigaba semkhayeni yena ukhala kakhulu ngezifuyo.
Sesikhalela nje kuphela ukuthi izulu line linele zona izifuyo zethu. Okwabantu thina hayi nginje ngihamba ngiye kumakhelwane oyabe dobhile ukuthi ngicele ngomganywana ukuthi angangicuphela ngoqoqoze nje okwabantwana.
Usabhuku njalo ohola isigaba seBethesda eBHA uthi phezu kwelanga imhogoyi layo ilothisile.
Akula ngisho umuntu ozaka athinte something ngokulinywe. Kuhluphile lonyaka. Kuhlupha izulu, kwahlupha ubudli, bekule qhele lathala avala. Baphinda abantu kwangani kuzaba ngcono. Izulu lahamba lahamba.
Unkosikazi Ncube uthi lesi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende aphakame adinge usizo kwamanye amazwe.
Besifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumende asincede. La ngokudla acele emazweni amadona nje angasinceda ngokudla.
Ukwesaba ukuphakathi kwenkokheli lezi kubikwa kusenzakala elizweni lonke ikakhulu yenyakatho yezansi yamaNdebele ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Uphenyo abasanda kuluqhuba luveza ukuba lokhu kubangelwa ikuguquka komkhathi okulethe iyezi elithiwa yi-El Nino elibikwa lizadonsa kuze kuyefika kumnyaka ozayo. Kodwa ekhuluma ngesimo lesi umphathi ntambo kahulumende owezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngolwesine ukwalile ukuthi sesibucaki isimo elizweni esithi iziphala zeGrain Marketing Board zilamabele adlula isisindo samathani azinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 245,000 tons uthi njalo amanzi lawo enele elizweni. Wengezelele wathi uhulumende usezihlomisile ukuthi asize abalambayo njalo akukabinzima kangako. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula amalungelo abomama namantombazana nango umhlonishwa esixoxa naye.
Mina ngiyimthemeta ngiyimthovu ngiyidorothi modi itovu ngiyimishisipi. Abantu abaningi kuze ungahlupheki Sithandekile bajwayele ukuthi ligonyethi lakobulawa. Nginube inhlanganiso ye-MDCT. I-MDC eyiyo eyathiwa ngutsangirayo bangase zavuthukana zawaninginingi kodwa yitho abasungulibayo ngoba sesizegugelekiyo siyababombela nje ntanga besenza okwabo labo engenye okungabaphilisa abakubonayo labo lethi engenye kusasa singabaqhiye. Omama basemakhaya kunzima kakhulu kibo thina abantu abalaba basemadorobheni yebo yebo nje siqoqe ukuthi kuyona le viki esiyivula ngovulo siye singene siye phansi le-MTR ethimanimaneyo ngoba kulwani iminyaka sawenzela ngapha ema-development region kuyole minyaka sekungene siye ngapha ukwenzela ukuthi sibhalansane bekuyafundisana ngokuthi khona nje omama abaningi abakwazi lokuthi ukukhokhela izinobo ezikuyini yena ezakhe ilungele yikiphi ukuzivela imanyekale singabona ukuthi kuyasivumela futhi ukuthi siye kwenye i-region singaya njalo emathini konoma yiba babambi ilizwi itona amadoda wona bathi bangophresident bangobaba basuka kubomama engazange athwaleni umama esithini kumbe umama wasititi sitho ngakake bapresident engupresident enjalo ngaye ngala mama owathi omuzi wakhe hatshi owumzaka angake aba ngupresident isithuzi kathi yiko into engitengeka angake yuze kuthiwa khona ubaba okuthiwa ngumazi wakhela umazi wakhela ngumama umama wakwanisa umuze yedwa uphumele futhi udlile khathana okababa elomkakhe umama eyedwa kalokho mama kumele bazinyanzelele kofuna ukuthi sibadinga ukuthi ipaya kuyinzakanani ilizwe likhalela amavoti ukuthi ngicela lisivotele nto yake sivotele abazaba ngomama babathwala 9 months esithini bemenezele ukuthi umntwana azaphume akhule abe novotayo ivoti yena leyovele kayisiye yomuntu oyindoda kumbe livoti evele emntwini ongumva
sesikhangela ilizwe jikelele kuyini esingathi kusasalele kakhulu ukuthi kufezwe ikakhulu kwezomnotho lapho njengoba sibona ukuthi kule ndlala isomiso lalabo abazisebenzayo abatholi okuthe xaxa
okusaleleyo sibizini mntanami kusalele kakhulu kube mama singaze siye ngane kumbe sihlabisane kwaba ngabe ngikhuluma ngezenzo sisithi abakhokheli bandithande ukuthi hhayi kuzelwane ukhulume kuhle angisoze vele ngiyekele ukukhuluma eqinini kuba mama abazisebenzayo angathi yathola iloni akayitholi iloni yangkhona ngingakunika i-example kule mnyaka lapho engingababutha mine mama ngeminyensinki omama bengakamasenti kodwa kwathiwa kabavule amabhuku ama-akhawunti ukwenzela ukuthi imali zabo abazicingileyo zingene khonapho kuze kube lanamhla kulasenti abazizayo anti yabona ukuthi ngikumunyisa futhi mama isenti abayazama ukuzithuthukisa ukuthi ngiyidala wena othi lezandla kelihlanganisweni omama kabakotelwa njengabo baba itho izinto zize zikhele silokho zitiyasiza hhayi kwinyanga ezayo hayi kuzibezayo ukukhangelelwa emuva kwabomama yikho okuzakwenza omama bangathuthuki ngokokuqala okwesibili okuzakwenza omama bangathuthuki yikuthi siphenduka njalo thina sibe ngamathuni abantu abesindisa ngase befuna ukuthi izinto zabo kona zifeze uzakuza omunye umama esithi hayi akulandaba leba ngonenzeka kuphiwe i-main win kurayiti bazangena-ke bagcala ilizwe lento begidina befeza izifiso zabo ukuthi zenzeke ezethu zifele emuva ngoba vele ngapho kumtshengisa nje iphisi iphisi nje yeyefeda hhayi yena kuyese kubona kuyidalabayo ngoba vele yena kabadlethu konatana sebona sekundelua yinto kumele ukuthi abamama bakufunde senalokho ukuthi bangaphongu ukuthiwa njengenhlanzi efakwa iwomfi ehukeni ibisi inhlanzi sibona iwomfi lokwani ehukeni insimbi ingakhaya ibisiginya ungakwazi ukuthi kathi sidini ukudla yena sithi hhayi sengisidla kathi yena sidini ukudla yikho sikwenza nayo thina
lo senator Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo ongumgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT asidibanini njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana linami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lo mnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eye Zimbabwe Community in South Africa
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Siyabonga nakubalaleli.
Ya, ungasitshela ukuthi umumo unjani njengoba lo umnyaka kulokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Hayi, uzinzile nje umumo. South Africa ngikhangela mina ngiyibone one of those mature democracies. Even nje kungabe kudonsadonselwana ngenkulumo akubi tense ngaleyo ndlela. Lakhona nje kuke kwaba ku-social media sekuvela sekungathi kulabantu be-MK abangathi bayethusela, kodwa-ke uyabona nje ukuthi ngabanye ababesenza ihaba nje ngento engekho. Hayi, kodwa kuzinzile khona.
Phambilini sike sezwa abanye abavela eZimbabwe belokwesaba ukuthi nxa sokusiba lokhetho kuzaba lalokho kuthiwa i-xenophobia, esingathi amavoti kuzizalwane ze-South Africa ngendaba yokuthi bafuna ukuxotsha abantu. Kuhamba njani?
Ngenxa yesimo somnotho, vele i-topic yama-migrants scapegoat yokuthi yibo abadala ukuthi isimo somnotho sintengantenge, ihlezi nje iyinto esetshenziswa ngama-political party amaningi, especially abo-Action SA. Hayi, ikho topic yabo mpela leyo. Amaqembu anjengabo Action SA namaqembu la akhokhelwa ngabo omakhenzi kanje bayasebenzisa vele as a tool for campaign. Siyakwesabela lathi ukuthi izalwane zakithi vele zihlezi zisengcupheni yalokho nje ukuthi zikhonjwa zizo ezidala uhlupho. Kungaba kuyi-perception more than the reality, kodwa-ke it's an easy to sell thing ngoba vele isimo somnotho siyantengantenga so much that abantu abaningi bathwele kanzima. So kumele kube layo i-scapegoat yokuthi kanti yini esidalela inkinga, kube sekuba lalaba abamaqembu amemezela ukuthi abantu bokuza yibo abadala lokhu lalokho. Emavikini adlulileyo khona apha e-Western Cape baqothulwe abantu basuswa ezindlini, sebehlaselwa kunzima, sebethwaliswe imikhungulu kwaze kwalamula osomatekisi klasisizwe. So into ezinjalo vele siyazi-expecta ukuthi zingenzeka zona, kodwa-ke ingalo mthetho yona iyasithembisa ukuthi hhayi ikukhangele lokho iza kuthi ibone ukuthi kugwenywa kanjani.
Bakhona abacabangela ukuthi ibandla le-MK umkhonto wesizwe linganqoba ele-ANC, ubona kusenzakala yini lokho?
Kunzima ukukutsho nje, kodwa-ke kuzaba nzima kakhulu ukuthi i-MK ilinqobe. Yona isangathola amavoti impela amaningi angadiliza mpela i-Henry Gold ye-ANC. I-ANC iqinisa izuza okulutshwane, kodwa ukunqoba outright angikuboni kuzayenzeka. Kuzogcina kule balance.
Hey, kanti. Ah, no, akula problem ya mphozini. Ungakhontini?
Sorry. Yeah,
Ah, okay. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, sithanda ukuthi abantu baqhubeke belalela inhlelo. Sikhuthaze nabantu bakithi lapha e-South Africa ukuthi bangaqhamukeli kwezepolitiki zase-South Africa, bangakhumbule nje abakulandileyo kuyikusebenza nokuziphatha kahle nje, kwenze imithimizo lethu ligezeke, kungabi izi ukuba i-target yodlala.
Hayi, kuyezwakala, isibongile kakhulu. Lo-ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngesikhathi sinye ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, ngemva kokubhaqabula iqembu leDynamos ngeviki edluleyo, udlela evalweni umqeqetshi weqembu le-Highlanders uKelvin Kayindu phambilini komdlalo weqembu lakhe lelebulawayo Chiefs kusasa enkundleni ye-Barberfields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukayindi utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba kunzima ukudlala leqembu labomakhelwane.
and the derbies are not easy.
Umdlalo phakathi kwamaqembu aphuma edolobheni linye njalo imidlalo enje kayikho lula mhlawumbe isitha sethu esikhulu sokungaba yikudelela kodwa nxa singakuvikela lokho sidlale ngendlela esilungiselele ngayo singaphuma siphethe impumela enhle.
Lo mdlalo uyaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields kodwa iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliyabe lingekhaya. Ukhayinde ukuthi kuyabe kufana nje lokuthi bayabe kuyibo iqembu elidlala lingekhaya.
That is our home ground, we are playing away from home.
Kusekhaya lethu laphana njalo siyabe sidlala singekhaya loba nje siyabe singalawa amalungelo abuya lokuba liqembu elidlala lingekhaya. Okusalayo kodwa inkundla esivele siyijwayele, sileqiniso njalo lokuba iningi labalandeli elizabuya lizobukela umdlalo kuyabe kungabasekeli bethu okuyinto esibeka esimeni esihle njengeqembu.
Imidlalo yeviki lesibili yesigaba seCasilaka Premier Soccer League iqale namhla lapho iqembu leZimbabwe Oral ebe ngutshikilo bhanqa 1-1 leGreen Fuel ngasewadzanai Stadium eShamva. Ohlohlele iZimbabwe Oral nguWalter Musona kuthi ohlohlele iGreen Fuel nguDonald Ngoma. Iqembu leTelone libhaxabulele iManyika Diamonds nge-3-1 ngasePata. Njalo abahlohlele iqembu leTelone nguPolyester Shoko, uBlessing Sibanda kanye loFrankson Bushiri. Iqembu liphethe isicoco seligi yelenkezi Platinum Stars linqotshwe nge-2 kanyange leFC Platinum ngaseBaobab. Njalo ohlohlele iqembu leFC Platinum nguWilfred Mubirimi. NgaseLuveve iChicken Inn leArnel Movers zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. IHerentals iChawe 2 kanya yiCapes United ngaseNyamunga. Njalo abahlohlele iqembu leMakhepekepe nguRalph Kaondera kanye loRodwell Chinyengetere. NgaseBarber Fields iqembu leDynamos libe ngutshikilo bhanqa 2-2 lele Wange. Njalo abahlohlele leDimbare nguDonald Mudadi kanye loEmmanuel Paga. Ikanti uMarcelin Mlilo nguye ohlohlele iqembu leChipangano igoli lakuqala, kwathi elinye lakhona imvimbi yeDynamos uDonald Dunyayi uhlohle ekhaya. Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa, iqembu leChegudu Pirates lizadlala leZepisi Kariba ngaseBaobab. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu leviki sihamba lomculi kamaskandi uFD uSmile Sechichi ephethe ingoma zakhe ezimbili asanda kuzethula. Isihloko sengoma yokuqala sithi Kufa Awudeli, kuthi eyesibili ithi Asivumeni Ingoma. Linsizwa idabuka kugodlwayo kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Banani mbingelele emsakazweni Studio 7 obingelelayo forward kube sizodabuka eflafkise silala tshani. Sasenonyaka wodwa ngisemculweni, igama lomculo engingaziwa ngalo ngomculo uFD uSmile Sechichi, ngicula-ke umasikandi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilala eSouth Africa endaweni yokuthiwa iSantini. Umculo wami ukhona nje kuma-digital stores, YouTube, iTunes, wonke nje ama-digital stores ukhona. Uyathi nje forward Dube uzowuthola lapho umculo wami. Then inombolo zami ongafisa mhlawumbe ukuxhumana nami, inamba zami zithi 073-9828-92. Njalo msakazi abangabe funa ama-USB atholakala ama-USB nawakhona, bangithinta kuzona ezinamba zami zefoni.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli?
Afisa ukuthi abalandeli bawulandele umculo wami singeyisane emculweni. Siyabonga.
Uyamuzwa uFD uSmile Setshitshi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, sidibaneni njalo ngeviki kusasa. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.